No achizi chokwadi kuti hurumende yakuzosiya mayunivhesiti isingachavapi mari inovabetsera pakubhadhara malecturer vatingati vadzidzisi. Asi hurumende iri kukurudzira mayunivhesiti edu kuti aitewo zvinoita mamwe mayunivhesiti ekune dzimwe nyika, vanoita maresearch nekuitawo mamwe maprojects angava anobetsera kuti vawane mari inobetserawo kuti yunivhesiti iwane kurana nekubhadharawo chidimbu chemari iyo ingadiwa kubhadhara kumalecturers edu. Tikukurudzira mayunivhesiti aite maprojects. Kune dzimwe nyika maresearch anopedzisira achiitawo kuti nyika iwane mari, mayunivhesiti edu awane mari. Ndizvo zvatiri kukurudzira. Hatisi kukurudzira mayunivhesitizi kuti vakwidze mari yemafees, nokuti zvinozokanganisa still avo vanoshayiwa kuti vasawane kupinda mayunivhesiti awa.
Saka matotanga here kutaura nevakuru vemayunivhesiti nezvedanho irori rekuti vanokwanisawo kuita zvimwe zvinhu zvingavabatsira?
Takaita misangano yakati kuti nemayunivhesiti awa, uye tiri kuvatsvakira mariwo yekuti vakwanise kutanga maprojects iwawa. Saka zvinhu zvangatiri muchirongwa kuti tichitotaura nemayunivhesitizi edu, zvinhu zvavari kuziva, zvinhu zvavatoti vatanga, mamwe mayunivhesiti atotangawo izvezvi kuita zvinhu zvakafanana naizvozvo kana kugadzirira kuita zvinhu zvakafanana saizvozvo.
Saka vari kuti ivo izvi zvichakanganisa vadzidzi vanenge vasina kunyatsonzwisisa danho rehurumende apa?
Ndinovimba kuti vanhu ava havana kunzwisisa danho rehurumende. Hatigoni kuregerera mayunivhesitizi zvachose kuti vaitise zvavanoda ivo.